Jeremia, chitsauko chegumi nesere. Chivi chaJudha chakanyorwa nechinyoreso chesimbi, chakanyorwa nomuromo webwe rakapinza kwazvo, pahwendefa dzemwoyo yavo nepanyanga dzearitari dzavo. Kunyange vana vavo vanorangarira aritari dzavo namatanda aAshera munyasi memiti yakapfumvutira uye napazvikomo zvakakwirira. Gomo rangu riri munyika, uye pfuma yako namatura ako ose ndichazviendesa muutapwa, pamwe chete nenzvimbo dzako dzakakwirira, nokuda kwechivi chiri munyika yako yose. Nokuda kwokutadza kwako ucharasikirwa nenhaka yandakakupa. Ndichakuita muranda wavavengi vako munyika yausingazivi, nokuti wakabatidza kutsamwa kwangu, uye kuchapfuta nokusingaperi. Zvanzi naJehovha: Ngaatukwe munhu uyo anovimba nomumwe munhu, anovimba nesimba renyama, ano mwoyo unofuratira Jehovha. Achafanana negwenzi murenje, haangaoni kubudirira pakunosvika. Achagara munzvimbo dzakaoma dzemugwenga, munyika yomunyu isingagarwi nomunhu. Asi akakomborerwa munhu anovimba naJehovha, akaisa chivimbo chake maari. Achafanana nomuti wakasimwa pamvura, unotuma midzi yawo kurukova, hautyi kana kupisa kuchisvika. Mashizha awo anogara ari manyoro, haufunganyi mugore rokusanaya kwemvura, uye haumboshayiwi zvibereko. Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose uye wakaora chose. Ndiani angauziva? Ini Jehovha ndinodzvera mwoyo uye ndinoedza ndangariro kuti ndipe munhu zvakaringana namafambiro ake uye zvakafanira mabasa ake. Sechikwari chinochochonya mazai achisina kukandira, ndizvo zvakaita munhu anowana pfuma nokusarurama. Pakati pamazuva ake zvichamusiya, uye pakupedzisira achazviona kuti ibenzi. Chigaro choushe chinobwinya chakanga chakasimudzirwa kubva pakutanga, ndicho nzvimbo yedu tsvene. Ini Jehovha, tariro yaIsraeri, vose vanokusiyai vachanyadziswa, vose vanotsauka kwamuri vachanyorwa muvhu, nokuti vakasiya Jehovha, chitubu chemvura mhenyu. Haiwa Jehovha, ndiporesei, ipapo ndichaporeswa; ndiponesei, ipapo ndichaponeswa, nokuti imi ndimi wandinorumbidza. Vanogara vachiti kwandiri, "Shoko raJehovha riripiko? Ngarizadziswe iye zvino." Handina kutiza pakuva mufudzi wenyu. Munoziva kuti handina kushora zuva rokupera kwetariro. Zvinobuda mumuromo mangu zviri pachena pamberi penyu. Musava chinhu chinotyisa kwandiri. Ndimi utiziro hwangu pazuva renjodzi. Vatambudzi vangu ngavanyadziswe, asi ini ndidzivirirei pakunyadziswa. Ngavavhundutswe ivo, asi ini ndidzivirirei pakuvhundutswa. Uisai pamusoro pavo zuva renjodzi, vaparadzei nokuparadza kwakapetwa kaviri. Izvi ndizvo zvakataurwa naJehovha kwandiri: Enda undomira pasuo ravanhu panopinda nokubuda namadzimambo eJudha, ugondomirazve pane mamwe masuo ose eJerusarema. Uti kwavari, "Inzwai shoko raJehovha, imi madzimambo eJudha navanhu vose veJudha navose vanogara muJerusarema vanopinda napamasuo aya. Zvanzi naJehovha: Zvichenjererei kuti murege kutakura mutoro nomusi weSabata, kana kuupinza napasuo reJerusarema. Musabudisa mitoro mudzimba dzenyu kana kuita basa ripi neripi pazuva reSabata, asi chengetai zuva reSabata rive dzvene, sezvandakarayira madzitateguru enyu. Asi havana kunzwa kana kurereka nzeve dzavo, vakava nemitsipa mikukutu uye havana kumboteerera kana kugamuchira kurayirwa. Asi kana mukachenjera kuti munditeerere, ndizvo zvinotaura Jehovha, mukasauya nemitoro napamasuo eguta iri nomusi weSabata, asi muchichengeta zuva reSabata kuti rive dzvene nokusaita basa ripi neripi pazuva iroro, ipapo madzimambo anogara pachigaro choushe chaDhavhidhi vachauya napamasuo eguta namachinda avo. Ivo namachinda avo vachauya vakakwira ngoro namabhiza, vachiperekedzwa navarume veJudha navose vanogara muJerusarema, uye guta rino richagarwa nokusingaperi. Vanhu vachauya kumaguta eJudha uye nokumisha yakapoteredza Jerusarema, kubva kunyika yeBhenjamini nokujinga rezvikomo zvokumavirira, nokunyika yemakomo uye nokuNegevhi, vachiuyisa zvipiriso zvinopiswa nezvibayiro uye zvipiriso zvezviyo nezvinonhuhwira nezvipo zvokuvonga kuimba yaJehovha. Asi kana mukarega kunditeerera kuti muchengete zuva reSabata kuti rive dzvene, musingaregi kutakura mutoro pamunopinda pamasuo eJerusarema nezuva reSabata, ipapo ndichabatidza moto usingadzimwe mumasuo eJerusarema, uchapedza nharo dzaro.”